manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manyero anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isu tadimukuona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiritoita ndo totiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndoko tinoswera tichengesa tichida sei. Chakutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvovakwa mumusha weMbare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha weMbare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa muMbare nekanzuro yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kuMbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumaputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isu tadimukuona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiritoita ndo totiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndoko tinoswera tichitengesa tichida sei. Chakutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzivikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa operation murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndavakasike kutanga ka 2005 vakambotipwanyira kuti tiripo, saka mukafunga kuti kubva 2005 kana nhasi vazoziva kuzopwanya vachaita kuti mamwe makore mangani. Panongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka apta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba muMbare yavanga vachigara nemhuri yavo avo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvaka rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Takutoka zadai ndatoona mari kuti mhuri yangu ende kumusha. Ndo tsvakawo basa bhozi vakatooma. Kodzopa ndanajiwana pekuraramira bhozi vogara nengosi.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera, asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vanga vanyanya kupinda murod, saka takutokumbira vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire, nekuti vanhu havana pekushandira. Murodzi veziva kuti muri dangerous, vanhu vanga vakanyanya murodzi, asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weshitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine unongwa hwekupisa sezvi pamutemo guta renge riita zvinhu pamutemo.
Nyadzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru, sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepa naure pa internet rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi, vaMnangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMnangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende, asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha, asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 1,655. Zimbabwe inoti yabaya nomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezvuru nemazana maviri nemakumi mana nevana, 700,244, uye vanhu vabayiwa nomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 431,103. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangana anomirira kodzero dzevanhu pamwe nemasangana anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa msangano recombined Harare Residents Association Amai Loren Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhoterwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAppwood Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kudhinedza nezvekuti muno muAppwood hatisina member of parliament. Hadisina makandiraz. Vari kunzi vakaizwa rikodzi. Tisingazivi hadzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidenti hatina kuvhotera mapolitical party. Takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparliament.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparliament kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through ma structures. Zvino zvikava nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamiririra vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hatikonsult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigaro weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane penyu yestudio 7 kuti mumiri wavo ainge aniswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina kumbovataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwokuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weChrist in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wokumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo. Simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP ma citizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDCA vaClifford Hlwatshwayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamende neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs makanzuru vakaiswa ipazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora vachibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemakanzuru vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kaya Moyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nharo dzavo asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vachaus mungana savanoti bato reZANUPF nekodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma. Ndoda kuti pabatise kuti vanhu ndeveZANUPF havasi vako, ndivo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti watyora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhengo yayo yechivi South muparamende vakila zivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vazivhu. Kusvika pari zvino MDCT nePeople's Democratic Party PDP dzakadzinga muparamende nhengo dzeMDC Alliance 30 nemapfumbamwe uye makanzura 70 nemumwe. Makore matatu apfuura ZANUPF zvaka dzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vamasango matamba nadzo amai Beatrice Nyampinda navagodfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongerwo enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nepamusoro ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro rwuri kupiwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban rwuri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi peurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu zvichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faini yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorusununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda angari mutungamiri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine Fanka veZandla neZebra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia vakachengetedzwawo muZambia vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka pamusana pekuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika. Munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemusouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemusouthern Africa including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyori kuchengeta vanhu varwe rusununguko vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo. yao uyezi wakachengeteza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yao.
Tombotarisa isu kuti pari zvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vakaunda, munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe?
Tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda, kudai vanga vatoisa riri sundu chairo, nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru. Ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni, ingadai tisiri kutaura nenyaya dzena dhemokrasi dzatiri kutaura nezvazvo nhasuno. But pamusana paDr. Kaunda zvese zvakaitika, ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana, ndaitofarawo kuti zvishuwa ndokunonzi kurangarira munhu. Asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru. Chikuru chakakosha ndechekuti tinofanira kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yeZimbabwe, tive nenguva yekuvarangarirawo tese.
Imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu?
Ini ndakambosangana navo zvangu. Ndakasangana navo pavakambouya kuno kuZimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparliament. Ndakambosangana navo kuHarvard. Munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uyo wekuti fanika pavanga vabuda paasisiri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga. Saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura, munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma mungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapa.
Ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare, basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhurundu yebasa ravakaita. Saka ndinoti ngavazorore murugare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye tiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC, zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Muzimbabwe hamuna child labor. Asi hadizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei, vakaenda kupi, vakataura nani, uye vari kutaura sekta ipi. Asi tichitarisa zvakaita semining sector, tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe, vana vazhinji vakuchirawo goridhe kuti vawane kurarama. Uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa, naizvozvo havasi kushanda. Vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisa mabasa echikuru vari vana vadiki. Totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti masmall scale mines. Masmall scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera, asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo. Tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana, nekuti vana apa vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipirwa tumari tusina nemusoro wese, asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo, asi vanenge vachingoshanda kuti vavano mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro. Saka ini ndinoona kuti child labor iriko, handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muzimbabwe hamuna, asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvino on the ground.
Amufunge ili kuti kana vasina kunge wawana vanu wanenga wachua taurira kuti pane zumbe akati kana kambani akati ushan salana vanga dai waine umbo iwo. Imise sangano munga dai maka unga nzo umbo usai uo umchu shita upa wadi.
Ndosa kandati andisi ukuti umbo uroro enda wa yaka kafambisi kwa sei uye kutuwa kataura nani. Chawaifa na unge wakaita kuenda kumasangano shikusei wakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions. Kuzuti uo ma labor unions akaita sei anutunga milonana wachinema wachino funza kuti makambani umu. Shiri kumbosamba sei ni kuti ndo wano waya za tinga chinyanchi pamsoro pe mabasa ni kutu kutu wa shakandi. Afiki tuyo chiyo leba iliko wano kwa songwe wa sina kulinda kuchiko tatu kutu wa chiyo leba. Baka na kutu wa kwa nise kutu wa garbatiyo rubatiyo vipo kutu wa indi siku kuchiko takada.
Zii zikuru za munga kuru zina kuti dai zai tukwa kuitira kudere za damu zikura muru kutawara hirozi.
Chiyo leba chiyo na chiyo za Zimbabwe ni lati nini election ye kuma kwa ita upini. Asibatsiri kuti muti wana wafanili kushanda yu wana wachi wa kufani nzara. Asibatsiri kuti muti wana wafanili kushanda wana wachi wa spenda kuchukuru. Asibatsiri kuti wana wafanili kushanda wa sinashukweka. Saka urumende kuti iprotekti wana. Inufanya kukatsisa ufumi wenyika. Uye kuti wabiriki weba na iwa wakana wachindi waenda kubasa. Wabada we mare zine pundu tsozi kuti wanuguna kuti wana waende kushukuru. Wachengiri wana na shampanuda. Wachengiri wana hembe. Kuti wana
maita basa zguru wa magu.
Manga makateerera kumukuru wesanganore Center for Natural Resource Governance vafarai magu mchirongwa chedu upenyu wedu umwe tino tarisa watuno sangana na jumu upenyu. Anukuni kaine mufaro jini wenyu Jonga Kandemiri wa Studio 7 ndirimu Washington DC.
Sezongo ya diapera rigaiti mbote alisazwa anga zuri muna uzeru za nasi. Kanzuru ye gutare harare inoputa zivakwa mumusha wembare. Izo zasia vanu waka wanda vasina chekubata. Mutunga miri wenyika ava Emerson Mnangagwa. Vano kumbira kereke Roman Catholic Church kutifadha Emmanuel Ribeiro. Vavigwe ku National Heroes Eka. Chirwere che COVID-19 chaka ure vanu wapumba mwene zuro. Uye kubata vanu mazana mana. Neva sere. Tavadashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi, ivai nesu za kare mangwana, kana mchida ujitumira tsamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokuwa nisawa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Musaka ngani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere COVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere COVID-19.
Soku izika abdisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, umgqibelo mhlaka 19 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje. Ikhansili yeHarare namhla idilise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsanama Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni.
Sile sifiso sokuthi ngabe babuya bezosihlaba amajekiseni bona la ukuvikela ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalethulela ezomculo silo sikhosana buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kona lo msakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsanama Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyonale inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahile lakwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda zizibona kuyinto enhle kakhulu, esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibile benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi enjengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi. Kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi, yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetshwa okuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno ukubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lo lubahile yini?
Kuyinto ekhona eMathabeleland South okwenzakalayo ukuthi abantu bayagqikezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba abatsha bakhathesi nganike isibonelo njengengozi eke yenzakala eNkhwali kwinsukwana zolezi ezidlulile lapho omunye umfana ocine sekwazi omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapho egwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kula bantu amabhizinisi lalaba abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela ezinye izikhali. Igwanda yayindawo ethuliyo, indawo engelabudlwangudlwangu, kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumajiswe umlilo. Sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo, labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye. Khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bacine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga, abantu nxa bangabona ilanga lithona bayakhathazeka. Kule ndawo kuthiwa kuse Red Cross ubahamba nje usevalwe into kungayenzakala nhlangane lo muntu ongangikwaza ngengqamu kumbe ongasuka angisukele ngesikhala esibi abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala bagcine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molvin Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni, njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiya ngalombili 408 asebelegciwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe, njalo iCOVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Makonje, Mhangura, Chinoyi, Chitamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs koBulawayo kanye le-Mantitawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela iVungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngo-Minister of Health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagciwane asinanzela ukuthi segcwele indawo zonke, iphendukele nge-lockdown ngendlela ezijiyeneyo. Njengoba nalisizwa nje ukuthaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele ukuthi kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi ka-test imaski kayithiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yethu.
Kodwa kumabhizimusi ye
kumabhizinesimene kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID. Abaningi sebehle bavala, abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo abanevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNdenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabobhizinesimene sibanike la kuthiwa amaloni noma imali yokuboost ibhizinesi basukuma bavaliyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuku aya kumanga kuhle kumabhizinisi. Kunzisa ubuhlungu nami ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi, abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe?
Hhayi, i-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi. Lokho kwakuyi new dispensation ezokuthi senze i-business. Angiboni lapho sibeloku sivalela khona. Siyahlukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation.
Lowo ngumnumzana Omega Sibanda omela iVungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla leZANU-PF. Sixoxelaye ekhonale eVungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Ndinokwesaba kakhulu
ngomkhuhlane lo ngoba siyezwe emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela. Inani labantu liyakhwela elabantu ababanjwa umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu. Thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi eGungwe Gwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane le Botswana la eSouth Africa futhi awukho khatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bazincedise bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipotwa. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Kiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuze ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Siyezwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku-lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesaba ukuthi hheyi kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele, labo gender based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi besebetshiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zijamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esiyagalombili umzukulu emethezwa umlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa etshaye okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha The Voice of America eseWashington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Primrose Java ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha, omunye wazo ephila lalesi simo.
I want to have a good one. zizi ayipho
khona ngapho eluveve kwabulawayo bakhona yini abanye abaphila lesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna
bakhona kodwa bahlala kubo abalanda abaningi bakhona asikahle siyihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani
kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga
inkinga isesikolo amaesikolo wayekulengane gaphathekanga ayinangilangisafuna uhambe esikolo abantu bona bahlala beyihlokoza abanye bemisa okulomunye laye one-5 years ubeyo esithipha Africa lesikolo abantwana bembuthanile ngasengifuna sengihamba kumiswa khona ngathi yazi
Ye kodwa wena ukhula ke wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona ngumntwana lo mlondolozayo la wahlangana nalo yini?
Lowo nkosazana Primrose Java esixoxelayo ekobulawayo. Ngelithiyo okwesikhatshana ezandleni zikaChris Dande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eA2 siyakwamukela kuhlelo mnumzana
Ngiyabonga ukuba sesebenzi salibonani balaleli
ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala siyabona ukubana uzulu mathupha uyakhala phandle lapha kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku
thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuzulu sisephakathi kwelide yembokodo nxa sikhangele njengakumanje ababalisi baku-K namhla bebegcwele iholo labo sikhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 andbaqeisukuthi ama-examination fees olevo sikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS umbalisi uvele kathesa imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo nxa sisenza i-breakdown yesala sikambalisi e-20,000 ngelanga ngo-30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobiyo okunye lokhu ayisakubali futhi umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fees yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fees yani kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba okunye futhi kathesi kunenhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi umsebenzi sikamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze i-continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa elabantwana abangu-8 eklasini abalandelele bonke umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabelambili uveleka psychologically kunzitesikathesi igwanda ifake umbiko ukuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle sesiqalisa ukukubana besingani sekuyasephisa kodwa sesesikukukhangelisisa kuthi sabona ukuthi hayi uvele umbalisi kathesengqondweni yakhe ngasaphilanga kuhle ngoba utholeni umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki sabona ingqondo yakhe sidubeka apho uyafundisa aphonakani ukuthi ubaningi yamkweloda
baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo
statistics zakhe zitholi ukuthi kangakanani, kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguhulumende futhi sinanzelela ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Thina njengenhlanganiso khulumisana namalunga ethu ukuthi sizame ukukhangela zonke lezi zinto, sikhangele ukuya phambili ekuvuleni kwezikolo. Singavala izikolo vele sike sayenza i-referendum yokuzama ukukhangela ukuthi kulungele yini ukuvula izikolo, sikhangele umkhuhlane we-COVID, sikhangela le hole. 98% yabantu abangene ku-referendum yethu bathe izikolo zingawu. So ke sikhangelele ukuthi ukuzekulungisele yonke into le abantu bengabile uhlupho lokunakana kakhulu. Uhulumende kaqala lungisise indaba yeholo lombali, asinikeze i-520 esasiyihola ngo-2018. Bone ngani izasincedisa ekwenzeni ukuthi ngiyenze indlela kumele kunakaneni inkonzo zabo.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATTOOS ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxa lo Sikhosana Buhlungu oyisikhosana band ngomculo wakhe.
Usawulungisa umculo wakho ozawutshaya?
Yese ngalungisa, ngizayiza sengisiyitshaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le asingwaphela le yona leqalisayo. Kambani uJulay, sihamba seyikhipha ngoJulay kade siyingoma yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathe?
Vele okuthi ngayinto le kayizange lokhu iphethe lokhu iphikelela, hayi nga emota sehamba ngayo.
Wena rastanya utanda
kati wawukhuluma ngani lapha?
Ngatshela ukuthi uRasta ifesi yakhe yakumhlophe sibili, kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhala kathi iChina kodwa njani ele ngakhulumi njengeChina, sithi vara vara vara, akayenzi njengeChina ethi vara vara. Yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimati ifesi yakho yakumhlophe sibili uphosa uthi iChina. Ibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza usimati bahle ngiqhubekele phambili.
Dani makiwa nyadi tanda uba di chipinchi. Isi kwa zako nazi tipu haustadele. Sensi ya la faen zalo akona da pesko sana beni. Enka iba ya ntanda da minyaba tanda.
Unjani umamthembu?
Umamthembu yaphila bomthiko na kulesuku ya Jovi chukela ngake ngiphathisele wanandeli wakithi.
Abantwana ke sebekwazi yini ezomculo?
Ye bayakwazi, bayithungumelisa nosibamandla.
Oh, bayakwazi ukutshaya ikata?
Usibamandla sekwazi. Ngibone ngani ufane ungasebenzela kumina lwanda ngoba sekwazi. Awule ATS.
Unandiga, unandiga, lapha kwesipho. Wajaja buthungu. Osesenene, bavele enkanye, vele ethawuni, bageza ngesoda. Laba bantwana,
bakhanga bafowe bangababona bayathaba kungakabile virus kwakunandi.
Manje isikhathi esiningi lisichitha lisenzani khona ngapha?
Hayi yabe ngipractisa nje kuphela ngoba inkathi ukhona umunye wathumezela ngegesi. Manje shoti ispeaker ngitshaye ngekho emlilweni. Sashotile siloko kutshaya. Ispeaker le-amplifier nebhasi babwazi. Yikho okusilela le mayiki. Yabe sengitshaya sibili banayo ukuzwayo basebenzise izipikeri ezinkulu babwazi.
Dada sese. Dada sese.
Ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona?
Ye babuya manje ukhaya ukuthi ishotile bani bayangwazwakali emzini wami babani njengoba emagrosa laphana zakuthi chachaye kodwa akhaya ukuthi yoba nokusilela.
Asabe producer Nezara Net Bravo.
Yeah. Kamba nokosana khanda sifahamba ngegwaba masota.
Selokhe waqalisa ukucula noMadlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye, kwakulethela umahluko yini empilweni yakho? Wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho?
Kulesuku waba khona sinje ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi laphana. Hayi ngathi sinekhozethi basalile sibili akusela lisenda ubonayo lubuyayo. Amadiski athela ukuphuma kwakwaphana basho kwahlala kunjalo. Mina uSikhosana wehlala eGuidance Center watshaya ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi zilakhoma kwanda kula daba. Mina uSikhosibhizi ngiyalibonga baselishweni.
Amasiko oyisikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye
beholwa ngusikhosana yena ebesixoxa laye wona lo msakazo. Singakehlukanye ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetha Nama Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.